urongwa hwakaparurwa nadirector weCity Health anova ndiye watakapa simba rekuti anofamba achitarisa izvozvo. Mushure mekunge taona kuti guta redu riri kudzikira, migwagwa iri kudzikira, mapotos awanda, mvura iri kunetsa, totarisa zvikonzero ndobva taona kuti zvikonzero zvacho zvizhinji zvine nechekuita nekushandiswa mari kusina kunaka mukanzuru kwatiri kumisa, asi zvimwe zvacho zvine chekuita nemari dzisi kubhadharwa nevamwe vagari vemabhizimisi vanova vasi kubhadhara mitero. Panga patova nehunhu hwekutoti vanhu havabhadhara havakoshese kubhadhara zvinhu zvekanzuru, vanongokoshesa havo kungotaura kuti kanzuru mvura yakasvipa chakati. Ndo hunhu hwatinoda kuedza kugadzirisa kuti honai kaka kuti zvinhu zvichene, hunga tichibhadhara kuti musha wedu usumukire, hunga tichibhadhara. Saka pane mabhizimisi vanga vane tsika yekupota vachipa chouyi shandire kanzuru kuti vasabvunzwe mutero. Vamwe vanga vachitopuhwa nyama chaiyo, maenvironmental health officers anopuhwa nyama pabhotositoro nedoro oregera kubvunza license. Saka ndo zvatiri kumisa izvozvo kuti kwete, hazvibeti zvinotadzisa guta redu kuti ringe richisumukira richienda mberi.
Mune zvikwata zvingani zviri kuita basa iro rekutevera mabhizimusi?
Taita matimu matatu. Timu yekutanga ichafamba ichitenderera ichiita kuti vanhu vateerere. Timu iyoyo yakapuhwa mari soko mumwe. Yechipiri inoteera inosikokubata. Yechipiri ikakupotsa, yechitatu inomwe ichiongorora zvanga zvichiitwa nedzekutanga mbiri dzapfuura. Yechitatu ikakupotsa, yechina tinobva taiunza, ende dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana. Saka tiri kutanga muCBD tobva taenda kumasmaller CBDs emuguta medu, kuna namachikisa, kuna nanyulenzi, Chisikwiti, Belgravia. Kwese tichasvika kuna naWestgate hakuna kwekuhwanda. Zvakangonaka ndezvekuti mabhizimismen edu nemawoman edu ngaaende kukanzuro anoteerera laisensi iyoyo, nekuti this time hapana kwekubuda napo takakamaneti.
Vari kutambira sei vagari iro danho irori?
Kuona kwatiri kuzviita vagari vari kufara chaizvo, nekuti hakuna mugari angafarire makore nemakore kuti Harare yaita kolera, Harare yashaikwa mvura, Harare yaita taifoidi. Nekuda kwevashoma vanenge vakachengeta mari dzeguta, tinofanira kuzvishandisa mabasa emukuru.